Vachitaura pamusoro pemamiriro eguta muHarare nhasi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kunyange hazvo guta reHarare rakatarisira utungamiriri hutsva gore rino, hapana chinobuda kana guta risina meya vane masimba, pasina mari uye kusavapo kwemunyori weguta.
Taura nenye service delivery. Tichiti service delivery charamba yakambunyikidzika kana tisina mari. Kana tisina utongi wa executive mayor anokwanisa kuita mama decisions, anokwanisa kungoti ipapo tingachidai tingachidai tikuda executive mayor, tikuda masimba edu edevolution arim constitution atanga takambunyikidzwa pamakore mana nemakutosvika makore mashanu atanga tiri mukanzu. Hatisi kwanisa kutsvaga town clerk weguta, tatotanga kushambadza zvakare kuti tikuda town clerk. Town clerk ndiye munhu anomhanyisa kuti mabhina atakurwa emarara atakurwa here, mvura yagadzirwa here, achenezwa here. Ndo basa ratown clerk, asi basa ramaya. Saka tikanga tisina munhu iyeye zvataita izvo takotarusa makore mana tisina munhu iyeye anokamanidza kanzu, zvinotadza kuti tiite service delivery yatiri kuda.
VaManyenyeni vati pamakore mashanu avanga vari panyanga, dambudziko guru ranga riri kupindira kwehurumende munyaya dzemakanzuru, vachiti vanga vachibvutirwa masimba zvichivatadzisawo kuzadzikisa zvido zvevagari.
Zvaka zvakasungwa ndechekuti bumbiro remutemo rinonzi constitution yenyika ino rinotipa masimba ekutonga guta reHarare, zvinosanganisira kupinza nekuburitsa vanhu mabasa, kutenga midziyo nemishonga nezvo zvinodiwa muguta. Pasi zvese izvozvo tinoona hatina masimba ayo, tinoabvutirwa nehurumende. Kusarudza kwatown clerk, munhu wedu, mushandi wedu, ndisinofanira kumupinza basa. Ivo vanoti tipei mazita, takupai mazita, takapa mazita vazosarudza. Isisi takapawa mushore basa, tikashungurudzwa, ivo vakashungurudzwa vakadzingwa basa. Tikazopa vamashakada, tikamazita vamashakada nevamwe kuti vange varivo vangangoita town clerk, vakanovaramba. Saka hapana kwatiri kuenda chiramba chinge ndichi tiri kutonga guta iro riri kutongwa nelocal government board. Hatinazoziva kuti hatina mukana wokutonga guta zvatofanga tichiita.
Asi vaManyenyeni vabvumawo kuti kuuya kwehurumende itsva yava Emmerson Mnangagwa kwaumbawo ukama huri nani pakati pekanzuru yeHarare nebazi rinoona nezvematunhu. Kunyange hazvo vati pave neukama huri nani nehurumende, vatiwo ukama hutsva hauna zvibereko zvati zvavepo.
Kuuya kwaminista Munyowani napermanent secretary Munyowani kwavandudza kaukama mbichana pane kurwisana kwakanga kuripo kare naminista vanga varipo. Saka tongotarisira, asati taona zvakawanda kuti kunonzi new dispensation, hapana sati tawana new dispensation kwairi ringe rumhanya kune dzimwe nzvimbo nezvimwe zviri kuitika zvomuhurumende, asi kulocal government hakuna chati tawana.
VaManyenyeni avo vanoti havasi kuzomira zvakare musarudzo dzegore rino vakurudzira kuti vagari vemuHarare vasarudze makanzuro anonzwisisa kufamba kwemabasa eguta kuitira budiriro.
Panyaya yemakanzuro pane dzimwe nzvimbo dzinonyatsoratidza kuti dziri kutoda vanhu. Nyaya dzefinance dziri kutoda vanhu, nyaya dzehuman resources dziri kutoda vanhu, nyaya dzeengineering dziri kutoda vanhu, nyaya dzelaw dziri kutoda vanhu. Kana tashinga kuti tikuda kuti guta risumuke, kanzuro risumuke, ma councillors ndio board of directors, it is the biggest ndio board of directors hombe kukunda ma board of directors ese munyika muno mese. Saka vanhu vacho vane basa iroro rokutungamira kambani yakakura kudaro inonzi kanzu ine mari inoera kangu 300 million pagore, tikutoda vanhu vanoruzive itwototuruzive mumabasa iwayo andiri kutaura, ndokuti kuti tiyambuke.
Mukuru wesangano rinomiririra vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati vafadzwa nechokwadi chabudiswa nameya munyaya yekusazadzikiswa kwezvishuviro zvavagari. Asi vaShumba vatiwo vashora kuti vaManyenyeni havana kunyatsotaura zvakakwana mashandiro akaita makanzura eguta reHarare.
Vanga vachitaura chatingati chokwadi chisina kuwandisa. Chimwe chinhu chikuru chawanyanya kutaura chanyanya kutifadza inyaya yekucherechedza kuti dambudziko guru riri kutarisanwa newagari inyaya yemvura, nyaya yemigwagwa, uye nyaya yekushayiwa town clerk muguta reHarare. Zvandafunga kuti vanoda kunge vachinyanya kucherechedza kunyangwe meya vanga vachibuditsa shungu dzavo nekubuditsa zvinhu zvakanangana neservice delivery, meya havana kunyanya kutitaurira kuti iwo sekanzuro yavo vanga vachiita sei kuzadzisa chimwe chepolisi yawo yekanzuru yekuti makanzelazi anofanirwa kunge achisangana newagari kamwe mukati memwedzi mitatu yega yega.
Vashumba vatiwo chimwe chavafaririra kubuda pachena kwavamanyenyeni kuti mamwe makanzuro anosarudzwa haagoni kusimudzira guta. Vakati izvi zvinopa chitsvambe kuvavhoti takatarisana nesarudzo.
Dera tanzwa wachinyatsobuditsa pachena kuti mhando yemakanzelazi atinawo muguta reHarare haaziwo baangafambise basa kuti riende mberi. Tanzwa wachibuditsa pachena kuti pawanga wachisangana newari kuda kuzoita makanzelazi, makanzelazi avakasangana nawo haasi kusvikaba pamhando yelevhel yavari kuda yatingati ruzivo kana experience yekubata basa. Saka zvinotibuditsira pachena kuti guta reHarare rine basa guru rinoda kuitwa.
Guta reHarare semamwe maguta munyika rakatarisana nematambudziko ekuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena, kutakurwa kwemarara, vatengesi vemumigwagwa, kushaya mari pamwe nekurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.